the presidium of ZANU-PF is that there's an information in Lunzi, pane vaccination, yakaitika vanhu vakavaccinate na party, you know. So that vaccination yakanga yanzi yabva kuChina, but it was not really from China, it was from Russia, somebody else. So paku vaccinate na kwakaita that vaccination, I think it was poisonous. That's why when you go to the audio makaita na opa yeye aitaura nezvekuti the whole presidium iri kutorwara, it's because she knew about the vaccination kuti vanhu ava chiruto chenge chauraya gwaradzimba was that vaccination,
right?
So waka vaccinatana muchiwande vachitira kuti iwo vaite the first priority. Kureva kuti the ruzhinji rwanga rusina aro basa chero ruzhinji rukazowana vaccination later, but iwo pachavo vanenge vava safe, but haina kuzoshanda. So when you listen to your audio na opa, painyaya kutaura achiti I was abused, what ipo baiba. I think opa was used to approve that vaccine. Also, was yet no choice.
Right.
Saka mukanyatso vhunzirisisa opa nyaya vaccination iyoyo achaitaura. Because mutsetso wacho unoi vanhu vachafa ipapa paka, wakakura baba. The whole presidium inogona kupera.
You know, there's you seem to be picking on you know, when I was talking to Opa Muchinguri Pai Pai, yakanyatsozvitaura izvozvo kuti gwaradzimba wakapiwa vaccine, but haina kushanda, it didn't work.
Pane nyaya. Patori nenyaya zvichazonyatsobuda zvazvo. It's true. Haisasinyatsobuda chokwadi. That's why you see kuti vanachiyangwa, they were pushing you kuti delete that audio, delete that audio, because that is what pandori information isingafanira kuti ibude pa. People were going to pick it, like some of us in India had to pick, and I don't know. But why were kuti this simple audio in Birkin, it delete you? For what purpose? What is it that is they are trying to hide? Because Opa was crying, Arku Finara, you were also crying, but you were crying there. It's not everyone. Angaji was pika kuti you were investigating. So the fact that kuti paninya kuti vanga waida kuti some information isa bude ipo paipa, that's why vai kuti delete. Everyone was saying delete. And you see kuti everybody was vaccinated there. Everyone who was vaccinated is going to die. And I also think it's also godly way yekugadzirisa our political issues that zakira zvichinetsa muZimbabwe. Although, you know, with